Chewande uyo ane bandere World Boxing Council WBC. Anoti pashika netsiva apacha ita kuti aonekwe akamira munzira kuchedzera kutsvaga vanhu vekuruka musoro.
Ndinele kurandave ndavowo champion saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungone mapurisa saka zvichaita seworld champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Anoti tsiva yamupa upenyu hutsva uhwo hwashandura zvikuru magariro ake.
Ndinele kurandave ndavowoworld champion saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungone mapurisa saka zvichaita seworld champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Pari zvino Chiwandire atamba mitambo misere ndokunda mumitambo mishanu mina yacho achipunzira vamwe vatambi pasi. Asi mbiri yakanyanya yakauya apo akatora bhande reWBC reuremu weSuper Bantamweight arova Catherine Piri wekuZambia uyo ane zita rakasimba pasi rese. Izvi zvakamupa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakamutenda nemari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica.
Mari yandakapiwa nemukuru wenyika ndakashandisa kuvaka pamba pamai vangu zvinova pakuyemurikawo pakutarisikawo.
Anoti mumhuri make havasi kushamisika nezvaari kuita mutsiva nekuti kurova seane mangoromera kwakatanga kare kare achiri mudiki.
Tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzohurovana nevakomana saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutowo zvetsiva izvi havana kushamisika nazvo nekuti vakanga vachiziva kuti zvinhu zviri mandiri.
Maneja wake Clyde Musonda uyo anove zvekare murayiridzi wake anoti Chiwandire ane matambiro akasiyana nevazhinji ayo anofunga kuti achamusvitsa kure.
Ane speed plus anokanda magood punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi bosi. Ane speed yakanyanyisa.
Chiwandire uyo ane vana vaviri ari kukurudzira vanhukadzi kunyanya avo vanochengeta vana vari vega kuti vasaure mwoyo kana zvinhu zvaramba asi kuti vaedze zvimwe. Pari zvino Chiwandire ari kugadzirira kudzivirira bhande rake reWBC naZulina Munoz wekuMexico. Bhande raanaro nderesirivha uyezve rechipiri muremu weWBC asi chinangwa chake kutora regoridhe iro rinaye Milatsi Makado wekuMexico zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.